Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitetenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri, tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechitatu, chikunguru 1, 2018. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga. Ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vanopfurwa vakafa mumigwagwa yeHarare apo vanga vachiratidzira. Zimbabwe Electoral Commission inoti ZANU-PF yakunda musarudzo dzeNational Assembly. European Union inoti kunyangwe hazvo sarudzo dzaive murunyararo, pane zvakawanda zvakavhiringidza sarudzo idzi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa aridzira vanopikisa pfuti, vanhu vaviri ndokupfurwa vachibva vafa. Izvi zvaitika panguva iyo vechidiki veMDC Alliance vanga vachiratidzira vachiti Zimbabwe Electoral Commission iri kushanda neZANU-PF mukumbunyikidza chokwadi chezviri kubuda musarudzo. Mapurisa azobatsirwa nemauto kurwisa vanhu vanga vachiratidzira. Pfuti dzaswera dzichiridzwa muHarare, varatidziri vachiita wakiti negonzo mumigwagwa yemuHarare. Mamwe mashoko atiri kutambira anoti vanhu vaurayiwa mumhirizhonga iyi vava vana, kunyangwe hazvo tisina kukwanisa kunzwa kumapurisa. Mutori wedu wenhau ari muHarare, Thomas Chiripasi, anoti panyaya iyi.
Zviuru nezviuru zvevatsigiri veMDC Alliance zvapinda mudhorobha mangwanani, mazvatanga kuratidzira zvichitisarudzo dzemusi wemivhuro. Hadzina kubatwa zvakanaka neZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC. Varatidziri ava vatema-tema motokari dzeZANU-PF nematombo, pamwe nekutema mahwindo epamuzinda weZANU-PF pamwe neZEC.
Nyaya yati kuchema nayo mukuru wangu, handitika. Pekuchekutanga, handitika. Mavhotsi edu, handitika. Kuverengwa kwawo. Ari kuverengwa 7, takanga verengwa 7, takanga na 10 kuroko manheru, azverengwa na 3 kuseni, handitika. Ari kuverenga wacho, ari kuverenga achidedera, handitika, achiita maerrors pakuverenga kwacho. Ma votes ekuchire dzandanga kuverengwa sei, emaharare pakudzasa, ekumbarasa emaharare vari pakudzasa averengwa. Why?
Imoshema chema one chimkombe.
Population ekuzire 24,000. But mama votes ari kunzi 35,000. Vanhu vacho vari kubva kupi?
Mavarenga dzimberi
ende haukamuri mama ama elections uchiredza aritanga usvika epambara asata svika epa DZ asata svika asata nonzo
ikokuedzi vakamboti
munanga agwaro
kusvika sei nekuchiredza hanzi niko Harare asata svika imwe muri muHarare sei
elections nga
mukoma wangu nyaya iripo ndekuti MDC ina ma V11 forms handile ina ma numbers awo avakasainirana pana agent wegavega MDC weZANU vanazvo ma number saka tirikuvatodzisa kuti vete zvinhu zviri transparent chiko.
Pasina chinguva mapurisa anga akapakatira zvombo abva atanga kuridza pfuti panze pemahofisi eZANU-PF.
And is actually aiming
to dunk it up. It's behind the car, let's go. The shooter behind the car.
Panga pachiridzwa pfuti pamahofisi eZANU-PF, vamwe varatidziri vaenda kwanga kuchiverengerwa mavhoti, asi vazodzingwa nemapurisa avakandira hutsi hunokachidza pamwe nekuvaridzira pfuti mudenga. Varatidziri ava vabva vaparara nedhorobha rose vachiimba vachiti tinoda chamisa.
Yes.
hatina kwanza kutaura ni mtauri wa mapurisa, amai Charity Charamba, kutinzwe divi ravo panya iyi.
And he's actually aiming.
So don't get up.
Chikopokopo chemasoja chazenge chave kutenderero nepamusoro pevanhu vanga vachiratidzira uye masoja anonzi anga ave kurovawo vanhu kune mimwe migwagwa iri pakati pedhorobha. Varatidziri ava vanoti havasi kuzofa vakadzokera kudzimba dzavo kudzamara zvavanoti ndizvo zvechokwadi zvakabuda musarudzo. Zvaziviswa kwete zviri kuziviswa nezek pataenda pamhepo masoja pamwe nemapurisa anga akapakatira zvombo anga achimhanyisa vanga vachiratidzira ava. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Tiri kunzwawo kuti vatsigiri veMDC Alliance vaungana mugweru vaine chinangwa chekuratidzira. Taurai shava zvinhu zvakamira sei mugweru?
Mugweru vanhu vaswera mune runyararo asi nguva dzekumanheru ano 6 dzichangochaya vanhu vangozoerekana vakuona vechidiki vanogona kupfuura makumi mana vachiimba vachitenderera mumugwagwa mukuru uri pakati pedhorobha Robert Mugabe. Vanga vachinyanya kuimba vachitenderera pane chimwe chivakwa chinozivikanwa zvichinzi Bobby Clock inore chiri pakati pedhorobha panosangana Robert Mugabe na Main Street. Izvo zvapa zvatyisa vanhu vakawanda kunyanya vanotengesa mumigwagwa zvekuti vazenge vakuita barara mhanya vachirongedza zvinhu zvavo vakutiza vakuenda kumudzimba.
Tingati here kuratidzira kwavanga vachironga kukwabudirira sekutaurwa kwazviri kuitwa?
Ndinoona sekuti kwabudirira nekuti vaonekwa zveshuwa nevanhu vakawanda vabva kumahombekombe kwedhorobha vakambokwidza vakananga kunonzi kunew government complex kunove kune mahofisi ezek provincial election command center yezek. Tanzwa kuti vanga vachionga kunoratidzira vari ipapo asi havana kuzosvika vanga vachingonyanya kutenderera vari pakati pedhorobha.
Ko mapurisa emugweru apindirawo here mune zvanga zvichiitika izvi?
Kusvika pataenda pamhepo pari zvino tatisati taona mapurisa achipindira. Chatachingoona ndechekuti vanhu vakawanda vanga vakutiza mudhorobha vachitya kuti pangangoda kuzviitika mhirizhonga.
Tatenda Taurai Shava waita basa. Uyu nditaurai shava anga achitaura ari mugweru. Masangano ari kuongorora sarudzo munyika ari kupa pfungwa dzakasiyana siyana pamafambiro akaita sarudzo dzakaitwa nemusi wemuvhuro. Masangano akaita se-European Union uye mamwe ari kuAmerica akaita se-National Democratic Institute ne-International Republican Institute anoti sarudzo hadzina kufambiswa zvakanaka kunyange hazvo munyika maive nerunyararo. EU inoti sarudzo idzi dzange dzakasangana nezvimhinga mupinyi zvakawanda kusanganisira kugunun'una nemabatirwo esarudzo neZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC kutora divi kwenhepfenyuro dzehurumende, kutyishidzirwa kwevanhu uye kunonoka kubuda kwezvakabuda musarudzo. Masangano AIRI neNDI anoti kunyange vanhu vaitsvaga rutsigiro murunyararo kune nyaya dzekuchichidzirwa kwevanhu, kushandiswa kwechikwafu nezvirimwa, kutenga mavhoti nezvimwe, asi veSADC veCOMESA neAfrican Union vanoti sarudzo dzakafamba zvakanaka kunyange paine zvimwe zvichemo. Muzinda weAmerica muZimbabwe wati vakuru vemapato ose vanofanira kukurudzira vatsigiri vavo kuti vasaite mhirizhonga. Vatiwo mauto anofanira kusashandisa chisimba chakanyanyisa mukudzivirira vanhu kuratidzira. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika vari mukuru weMedia Center vaErnest Mudzengi, avo vati hapana mutsauko wakakura pane zviri kutaurwa nevanoongorora sarudzo.
Mukanatsoongorora zvabudiswa neEU neSADC neEU neSADC kana kuti nyaya dzimwe taurwa dzatsoropodzwa neEU European Union dzabudavo muzvabudiswa neSADC zvabudisa nyaya dzinosanganisira kuti zvekufambiswa kwemashoko nezvedc nevanotora nhau vachishanda kubasi rehurumende hazvina kufambiswa zvakanaka vabudisawo zvimwe zvine chekuita nenyaya yekuti Zimbabwe Electoral Commission inde isina kunatsofambisa zvimwe zvinhu zvakanaka. Saka mukazvitarisa munogona kumbova kuti nyaya zhinji dzabuda uko dzabudavo uko asi veEU neSADC muchaona kuti havana kuda kuzoshandisa yandingati language yakafanana neyashandiswa NDI kana ndingada kutsoropodza vanga vachiita zvekuti vari diplomatic asi mukatarira gwaro ravo muchaona kuti vari kubudisawo kuti hapane zvimwe zvizhinji zvanga zvinaira zvakanaka sezvangoitwawo neveEU vataura veEU kuti pane zvimwewo zvinoyemurika zvakaitika asi pane zvizhinji zvinokanganisa mukanatsotarira zvabudiswa neSADC EU muchaona kuti nyaya dzimwe dzinokanganisa dzabuda kwese.
Tichitarisa kuti sarudzo idza dzakatarisirwa nevakawanda zvikuru varida kutanga mabhizimisi munyika kuti kana dzaitwa vanokwanisa kushanda nehurumende inenge yasarudzwa, munoona zvichiitika here izvi nemamiriro akaita zvinhu?
Pavane dambudziko kazvinhu zvekutoti zvetingataura zvemaripoti EU neSADC nei kuti zvadirwa mvura zvavanga vachiti zvakanaka zvadirwa mvura nezvazoitika muguta reHarare mukatarira muchaona kuti mauto azopinda mutaundi kutaura kundezvindadzingirirwa kubva mutaundi basi zvaatoti vanhu budai mutaundi. Saka izvozvi hazvisati zvamboitika muZimbabwe zvaitika izvi takatarisana nesarudzo. Saka handizivivo kuti zvichaita chii nepacho panga pachiyemurika kunze apa zvinenge zvafambiswa zvakanaka pachinzi muno runyararo kana mara izvozvi mauto aakusunda vanhu kubva mutaundi kuvadzingirira hamusha runyararo.
Apo zviri kubuda musarudzo dzeparamende zviri kuratidza kuti bato reZANU-PF ndiro rakunda musarudzo idzi nekuwana zvigaro zana nemakumi mana nezvishanu zvezvigaro mazana maviri negumi zvedare. Sachigaro wekomisheni inoona nezvesarudzo Justice Priscilla Chigumba vati vave kutarisira kuziva zvakabuda musarudzo dzemutungamiri wenyika mangwana. Regai tinzwe kuna Godwin mutori wedu wenhau ari kuHarare. Godwin, kuverengwa kwesarudzo kwave papi?
Ndingati kwasara maconstituency maviri chete National Assembly. Saka Justice Chikumba vanga vachiti vatowana zvakabuda kubva musarudzo dzemba presidential kubva kumatunhu ese enyika, asi vati havagoni kunge vachizivisa izvi vasati vagara pasi nemachief election agent evakwikwidzi vese kuti vange vachiita verification yemaresults. Saka vanga vachiti vasheedza ivo machief election agent aya ese kumuzinda wavo kuti vachizotanga kunge vachitarisa zvakabva kusarudzo vachitarisa mafomu aya anonzi maV11 panonyorwa mafinal result. Saka vanga vachiti vanotarisira kuti maybe kuda mangwana masikati, asi vanga vachiti havakwanisi kunge vachibuda maresults iwavo kana pasina kutenderana nevanhu vakakwikwidza musarudzo.
Aha. Iko kukunda kwezanu PF semataurirwa zviri kuitwa kunorevei?
Vakawanda vatiri kutaura navo vanenge vasiri kufara nekukunda kwezanu-PF nekuti vanoona sokuti kuti varambe varichisangana nematambudziko avari kusangana navo pari zvino uye neavaisangana navo panguva yeutongo hwavaMugabe. Saka ndingati zvitenga kukunda kwakaita zanu mudunhu rino reHarare vanhu vakawanda vanga vachiona sokuti ndo zvichange zvichibuda kwese kumatunhu ese munyika, asi pavazotanga kuona maresults anobva kunzvimbo dzakaita sana maCentral vana maChiefs nekumwe zvabva zvavaudza moyo. Ndofunga ndo zvakonzera kuti vanhu vange vachipinda mumugwagwa vachiratidza gunun'una vachiona sokuti sarudzo idzi dzakabirwa.
Pane here zvimwe zvingataridze sekuti kutaurwa kwezvichabuda pasarudzo yemutungamiri wenyika kunganonoke kubuda kupfuura panguva yazviri kutarisirwa?
Hongu, tinoona batore MDC Alliance kutanga nezuro manerusha yo rakatonyorera kuzekrichi gununa nekusafamiswa kukaitwa zvimwe. Iwo mapepa andanchitaura yanonzi mav11 anotaura kuti vane chimwe chikanari chavakabata kunana mudzi north kunana murehwa. Vakatonyora tsamba vachigununa asi kusvikana nhasi chemo chavo chachisati chatariswa. Uyewo tambotaura nemukuru wezeke Justice Chigumba vachiti kana vanenge vane zvichemo vanofanira kunomhanyara kumapurisa kana kuenda kumataredzi anoona nezvesarudzo inonzi electoral court, because vanga vachiti kuuya kuzeki kana kuratidzira kuzeki hakuna zvakunobatsira nokuti havanongotarisawo asi hapana rubatsiro rwavanokwanisa kunge vachipa.
Tinotenda Godwin. Uyo ndi Godwin Mangunja, mutori wedu wenhau ari kuHarare.
Yechino ichi ziviso chakakosha pamusoro penhau dzedu dzemazuva ose makuseni kutanga nenguva dza 6 o'clock uye manheru nenguva dza 7 o'clock. Tichange tava kukupai nhau masikati kutanga nenguva dza 2 o'clock kusvika 5 o'clock. Kubva musi wa 30 Chikunguru kusvika musi wa 7 Nyamavhuvhu tichange tichiwanikwa pamasaisai anoti 909 kHz medium wave, 15295 kHz nepa 17820 kHz. Teererai Studio 7 nepfenyuro yenyu inotema isina kwayakarerekera ichikuzivisai nezvinenge zvabuda musarudzo.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vana vanonzi vabatwa nechirwere cheEbola mudunhu rekumaodzanyemba muDemocratic Republic of Congo. Governor weNorth Kivu vazivisa nezvechirwere ichi nhasi. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vaudza muchuchisi wenyika vaJeff Sessions kuti vamise urongwa huri kuitwa navaRobert Mueller wekuferefeta kupindira kweRussia musarudzo dzemuAmerica muna 2016. ZANU-PF inoti icharamba ichitonga dunhu remasvingo zvichitevera kukunda kwarakaita musarudzo. Asi mapato anopikisa anoti ZANU-PF yakashandisa chikafu sechombo munguva yesarudzo. Gandri Maramba anoti panyaya iyi.
Sachigaro weZANU-PF vaEzraro vaichadzamira vati vari kufara zvikuru nekukunda zvine mutsindo kwavakaita, uye dunhu remasvingo richagara riri ravo kusvika madhongi ameranyanga.
Bemberero dziri kuuya dzakakura zvikuru. Masvingo yagara iteritori yeZANU-PF inogo area yeany opposition party. Saka tinoda kutenda mure masvingo nekuramba vakamira panzvimbo pavo nekuvhotera musangano wavo weZANU-PF.
Vachadzamira vati ZANU-PF ine rutsigiro rukuru mumasvingo sezvakabuda musarudzo apo yakatora zvigaro makumi maviri nezvishanu. MDC Alliance ikahwina chimwe chete pazvigaro makumi maviri nezvitanhatu zviri mudunhu. Asi vemasangano anopikisa vanoti kunyange hazvo sarudzo dzakange dzine runyararo, ZANU-PF yakakunda kumaruwa nekuti yashandisa mbeu fertilizer pamwe nechikafu kuti iwane rutsigiro. VaDerek Charamba vari mukomiti inotungamira MDC team masvingo vanoti vanhu kumaro vakatyidzirwa uye vakatengewa nemari.
Ashupa kumaruzevha inyaya yekuti batsiro ZANU-PF rakashandisa chikafu mafertilizer kutenga vanhu. Izvi zvakaita kuti vanhu vedu vazhinji vahle, kubva zvenyaya yekuzodzikwanzi kana mukavhota zvakanaka mukadzokera ku 2008 year runoff year, vanhu vakawanda vakavhundika nashokero ende rakaitwa pakupedzisira kuti hatina kuzana mukana wekundoti inhema.
Mutauriri weNational People's Party vaJefferson Chitando vanoti mapato anopikisa akashandisirwa mari uye chikafu nembeu kune vanhu vekumaruwa vane nzara, nekudaro vakazovhotera chero pavaisada.
Kumasvingo takatanga kuona nyaya yekuisa chibage, chikuisa mbeu, chikuisa fertilizer nguva chatarisana nemaelection. Izvi zvakaita kuti vanhu vazhinji vaone kuti hapana chokuita nokuti nzara yakaguma kumasvingo. akafunga kuti zvingana nekuti zvadeza pazvarupiro saka vote buying ndiye akanyanyisa zvikuru kuti zve chimwe chechipindi chekuti vanhu havana kuzwisisa nyaya yekuti run off earbok itika itetereva kugara ratosetwa vakatofunga kutoti aa tazogadzirirwa kutotika tikakutesa kuvhota zvakanaka toitwa zviya zviya Masvingo munozikanwa kuti makauraa vanhu vakawanda Masvingo sendar makapfewa nana zvemapurisa kuna nemapuranga kumwenezi saka nzvimbo dzose dzakapfiwa idzodzo saka vanhu vanoziva kuti kana vachedza run off kunouya masocha
Asi vachatsamira varamba mashoko ekuti bato ravo raityidzira vagari uye raishandisa mbeu nechikafu pamwe nemari yehurumende kukwezva rutsigiro vachiti mapato akakundwa ari kutsvaga uroyi pafiiwa vanoona nezvekufambisa kwemabasa mucommunity tolerance and reconciliation development kana kuti COTRAD vazivanai muzorodzi vati runyararo rwaiveko asi pane zvinji zvaiitika zvakakanganisa mapato anopikisa
sarudzo dzanga dzine runyararo chose asi hazvireve kuti panga pasina zvanga zviitika panga pane kumbunyikidzwa kwekodzero dzavanhu tichipinda musarudzo pane mukomana unonzi Abel Mauchi wekwaGutu uyo wakarohwa nekutyidzirwa kwavanhu kwemavota slips vachitonzi toda kuona serial number kupiwa kwavanhu chikafu mureserva chakafanana nerice chakafanana nefertilizer zvakafanana nekupiwa kwavari kuita futi mbeu munguva yechando isiri yokurima izvi zvinoita kuti mavhotsi arerekere kudivi rezanupf asi pambeu apa tinenge tichiona futi kuti mbeu iyi imari yevanhu vanobhadhara tax iri dambudziko rinowanikwa zvakare munana mwenezi munana chiredzi umo mabuda zviuru nezviuru zvemavhotsi ezanupf umo manga muchipiwa vanhu chikafu nezvinhu zvakasiyana-siyana
asi mukuru wemabasa kuzimbabwe electoral commission mumasvingo vazexpudurai vati sarudzo dzakaitwa murunyararo uye vaikwikwidze vose vaine mikana yakaenzana ndakamira studio 7 mumasvingo ndini Kandri Maramba
Mutori wedu wenhau Jonga Kandemiri ari muguta reHarare umo matazviswa kuti maswera muine mhiri Jonga. Zvinhu zvakamira sei muHarare nai Jonga?
Ivanze ndikati pari zvino muHarare mumugwagwa hamusina vanhu. Mapurisa nemauto varimo vari kutoburitsa vanhu ndatenderera kumanheru kuno kusvika kuma 5 to 7 dzeZimbabwe time. Ndichida kuona kuti zvinhu zvakamira sei. Vari kutodzinga vanhu mapurisa nemauto ndazopfuura nepamugwagwa unonzi Kwame Nkrumah uri pakona Kwame Nkrumah naJulius Nyerere pane chivakwa chimwe chinotengesa chikafu ipapo mafafitera epo apwanywa kuchitiwo pamuzinda weMDC inotungamirwa naNelson Chamisa muna Nelson Mandela imomo pakamira mota dzemauto nedzemapurisa yatingati macanon guns emauto nedzemapurisa dzinodira mvura dziyai
tingati iko zvino mave kufambika here muguta
hamusi kutofambika nokuti vari kufamba kusanganisirawo neni nguva yandatenderera mapurisa nemauto vari kubva vatongo kudzingai kuti budai budai havasi kuda vanhu mukati meguta
ko vatori venhau vari kubatwawo sei nemapurisa nemauto
masikati pamboita mhiri Jonga ndopandaona mutoro wenhau mumwe apwanyirwa kamera yake kana mushina wake wanga achishandisa kusanganisirawo nesu taatichingotiza nguva yadirwa hutunhukachidza tiri muhicc isisi taatiri mukati mefens mumwe chete kudivi ranga rine mapurisa vachikandira vari kunze tiegasi tese tangokachidzwa nehuti ihwohwo tikazokwanisa kungobudawo pavhura mapurisa paavhurirwa gedhi kuti vange vachibuda vachienda kunze kuvanhu ikoko ndokukwanisa kutiza kwatazoitwa kuti tikwanise kubuda muhicc asi vakawanda vanga vangoramba vakavharirwa imomo zvisina basa kuti uri mutori wenhau here kana kuti hausi mutori wenhau
pane vambosungwawo here kana vakuvara mumhiri Jonga yanga ichiitika yosei
vatori venhau hapana ndati ndanzwa kuti pane asungwa here kana kukuvara asi vanhuwo zvavo ndaona motokari yemauto yanga ichitenderera yanga iine vanhu vanga vakasungwa vanga vari mumotokari imomo neimwewo motokari yemapurisa yandazoona yanga iine vanhu mukati zvakare
aiwa tinotenda Jonga uyo ndi Jonga Kandemiri mutori wedu wenhau anga achitaura ari parunhare ari kuHarare Kune nzvimbo dziri kuratidza kuti kwakavhota vanhu vakawanda kupfuura vakanyoresa, uye mumwe muri kuratidza kuti vanhu vakanyoresa kuvhota kunzvimbo dzakasiyana-siyana, zvingangoreva kuti vaigona kuvhota kanopfuura kamwe chete. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata sachigaro wesangano reZimbabwe Election Support Network vaAndrew Makoni kuti tinzwe maonero avo.
Sokuziva kwenyu, isuwo seZimbabwe Election Support Network tisu vakaavo kutanga kutaura kuti ongoro yedu yanga yakamira wesei nezuro, patakasangana zvakare nepress tichivapa umboo kuti zvatanga taona zvanga zvakamira sei. Takatarisa maripoti ese abuda nhasi uno, ndingati nini, takatarisa mukati mawo ese ari kutaridza zvakanaka zvakaitwa neZimbabwe, zvakanaka zvakaitwa neZEC, achizotarisawo zvakare zvisina kunaka zvakaitwa nenyika yeZimbabwe negavhumendi yeZimbabwe maererano nemaelections iwawo, uyezve zvisinawo kunaka zvavakaongorora kuti zvakanga zvaitwa neZEC, zvavanofungidzira kuti zvaifanira kunge zvakabuda nedzimwe nzira. Tikuona kuti maripoti acho ese ane madindimbira maviri iwawo, ari kutanga achitaridza kuti zvipiko zvakanaka zvakaitwa. Tikatarisa vari kutaurirawo nyaya yevoters roll, kuti voters roll yedu inenge yatisiyanei nevoters roll ya2013, inenge yatinakei kupfuura ipapo.
Tiri kunzwawo vamwe vari kutaura taura vachiti mune dzimwe nzvimbo manga muchionekwa muine mavhoti akawanda kudarika evanhu vakanyoresa. Mati mambosanganawo nezvimwe zvimiro zvakadai here mamuri kutenderera muchiona zvazviri kuita?
Isu tichiri kutarisa maripoti edu ari kubva kumaobserva dzedu akasiyana-siyana, tichionawo kuti mune nzvimbo idzodzodzo dziri kuratidza kuti dzakavhotwa nevanhu vanowanda wakawanda, maobserva zvedu vanga vari pagraundi vanotiwo kudii nazvo. Takatarisa mastatistics maregistered voters peconstituency uyezve neavo vakazovhota.
Avo vanga vari sachigaro vesangano reZimbabwe Election Support Network vaAndrew Makoni vachitaura vari parunhare kuHarare neStudio 7. Muchirongwa cheLive Talk na8pm tiri kutarisa zviri kubuda musarudzo. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi zvakare. Vanhu vanopfurwa vakafa mumigwagwa yemuHarare apo vanga vachiratidzira. Zimbabwe Electoral Commission inoti ZANU-PF yakunda musarudzo dzeNational Assembly. European Union inoti kunyangwe hazvo sarudzo dzaive murunyararo, pane zvakawanda zvakavhiringidza sarudzo idzi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana mangwanani na6 AM, apo tinokuudzai zvinenge zvichibuda munyaya dzesarudzo. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumei kustudio 7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa.www.voashona.com. Anokuonekai nemufaro, ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC. Ndokusiyai muina ntungamiri Nkomo achikupai chirongwa cheIsiNdebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Le jona njani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngolwesithathu mhlaka 1 kuNcwabakazi 2018 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
sina zingene esikhwadini lapha ngoba sifuni siyakade siya kuziki ngoba amavota ayezwa kiwona siwazisisi kathesi so sesiye eziki kathesi sekhuluma ukuthi tajamuka enough is enough asafuni konalo sesikhathele ngayo.
Amapholisa lamasotsha adubule abulala abantu abathathu eHarare namuhla ngesikhathi abasekeli bomanyano we-MDC Alliance betshengisela besola impumela yokhetho ekhomba ukuba nakunqobe iZANU-PF. Kwabulawayo lakho kuke kwaba lokuxokozela abe-MDC Alliance besithi kabayamukeli impumela yokhetho. Kodwa ezansi yamaNdebeleni bekutholi abantu bedanile ngokunqoba kweZANU-PF. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amapholisa la masocha adubule abulala abantu abathathu esikodlweni iHarare namhlanje ekutshengiseleni kwabasekeli bomanyano we-MDC Alliance besola impumela yokhetho besithi kube lokuqilibezela. Ibandla leZANU-PF yilo elinqobe kukhetho lokudinga amalunga edale lephalamende. Kodwa abe-MDC Alliance vathi kabakwamukeli lokhu. Vakhonona njalo ngokuphuza kweZimbabwe Electoral Commission ukwethula impumela yokhetho lukamongameli. Kubika uGibson Bebe.
Vakhala njalo ngokuthi impumela ephunyiswe ngabezekhi eyamakhansili lamalunga edale lephalamende asebenqobile ayiqondanga ngoba kusobala ukuthi ibandla leZANU-PF licilile. Izekhi iqalise ukwethula impumela yokhetho lwamakhansili lolwamalunga edale lephalamende izolo, njalo ibandla leZANU-PF likhokhela endaweni eziningi zelizwe ikakhulu emaphandleni. Abasekeli be-MDC Alliance baye e-command center ukubala khona amavoti lapho abavalelwe amasango ngamapholisa alindele indawo baqalisa ukuhlabela bezithi izekhi kayethule ngokuphangisa impumela yokhetho lokudinga umongameli welizwe. Kube nokuxokozela edolobheni ngemva kokuba abatshengiseli laba begcine sebelodlame bacitsha impahla emkambo owe-Copacabana badabula imfanekiso yokhankasela ukuba ngumongameli uMnumzane Emmerson Mnangagwa lokubasa umlilo wesitaladeni esiqonda emahhofisini awezekhi okuyikho okugcine kuletha amapholisa emgaqweni bezolamula. Ifulamtshina yebutho igcine isingenela ekucitsheni lokhu sokulokuxotshanisana labasekeli be-MDC Alliance lamapholisa. Omunye obakade betshengisela uthi ukhetho lucilibezelwe njalo uzimisele ukulwela ivoti yakhe.
Thina zingene esikhwadini lapha ngoba sisafuni siyakade siya kuziki ngoba amavota ayezwa kiwona siwazwisisi kathesi so sesiye eziki kathesi sekhuluma ukuthi tajamuka enough is enough asafuni konalo sesikhathele ngayo.
Imizamo yokuthi sizwe imibono yamapholisa ngalesi sikhathi yehlule ngemva kokuba obona ngezokhetho emapholiseni uSenior Assistant Erasmus Makhosa eJele Studio 7 ukuthi usabambekile emsebenzini. Lobona ngesigaba seHarare emapholiseni uInspector Paul Nyathi yena uphinde wathi uphakathi komhlangano. Ingcwethe ecubulwe ezombusazo uMnumzana Richard Mahomva uthi uhulumende kadingisise okuyikho okufucela abantu ukuthi baqale udlakela ngesikhathi ukhetho luqhutshwa ngokuthula.
Isehlakalo leso sithe kwenzakala eHarare sikhomba ukuthi sokufuze kudingisiswe kuxwayisiswe njalo ukuthi
ngubani ongemva kwale insindaba pendule bendaba ngoba konke lokho kade kusenzakala bekulokuthula elizweni kuyazwisiseka ukuthi kungaba lengxaki kodwa ukuvuka kwengxaki akutsho ukuthi abantu kufuze belwe yikho ke sokuqakathekile kathesi ukuthi sithole ukuthi izigelamkhuba lezi ezenze lokhu bezifuqwa yikuyini yikho sokuqakathekile ukuthi uhulumende ukuthi yenze ukuthi kuqhubeke kulokuthula kufuze eqale adinge ukuthi iziqoqodo lezi ezenze lokhu ngobani.
Iningi elikhulume ne-Studio 7 liveze ukukhathazeka ngalesi sehlakalo sodlame esenziwe ngabakade betshengisela ezitaladeni lisitsho ukuthi bekufanele bengaqali udlame kodwa batshengisele kuzeki ngokuthula.
Hayi, thina lokho sokwenziwa libandla le-MDC hayi asikuthakazeleli sibili lathi besidanile sisizwa impumela yokhetho ephume namhlanje kodwa hayi ukuthi sihambe siyeqasa ukuchayana labantu sisilwa into embi kakhulu mbonani yasibelisa muva njengelizwe so sikhuthaza ukuthi ngabe kuthiwa umnumzana nesochamisi ikwanisa ukuphuma nje egcekeni ekwanisa ukutshela nje abasekeli bakhe ukuthi hayi abachanela lolu udlakela sebelwenza edolobheni.
Imizamo yokukhuluma lamapolisa yehlule ngoba bebesithi besemhlanganweni ukuthi abancinisa bezimele kukhetho labo balile ukukhuluma ngalesi sehlakalo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nguGibson Bebe.
UGibson Bebe ke ubekhuluma lapho amapolisa engakakhulumi phezu kodlakela lolu kodwa asekufakazile amapolisa ukuba na kufe abantu abathathu njalo athi asacwayisisa lolu daba. Amapolisa athi njalo adinga iziphathamandla ze-MDC Alliance ezimbili umnumzana Tendai Biti lo mnumzana Happy Mochi Dziva phezu kodlakela lwanamuhla. Khuluma lentatheli zindaba eHarare kuhola elisanda kwedlula isikhulumeli samapolisa unkosikazi Charity Charamba uthe ababili laba kumele bayezinikela kugatsha lwamapolisa olwe-CID. UCharamba uphinde waxwayisa njalo uZulu weZimbabwe ukuthi engaze aphatheka kudlakela.
We are keen to interview Mr. Tendai Biti and Happy Sonthi Dziva of the MDC Alliance. We are inviting them to come to CID Law and Order in Harare. They are invited so that they can assist police with investigations. We are urging members of the public to refrain from committing acts of violence. We want to inform the nation that the Commissioner General of Police has invoked the provisions of Section 37, bracket 1, of the Public Order and Security Act, Chapter 11.17, and approached the Minister of Home Affairs and Cultural Heritage to request for the assistance of defense forces.
Leso ke isikhulumeli samapolisa unkosikazi Charity Charamba eveza ukubana badinga iziphathamandla ze-MDC Alliance ezivalisa umnumzana Tendai Biti lo mnumzana Happy Mochi Dziva phezu kodlakela oluqhamuke eHarare namuhla lapho okufe khona abasekeli be-MDC Alliance abathathu bebulawa ngamasotsha lamapolisa. Sexhume incwethi kwezombusazwe umnumzana Mqondobanzi Magonya sambuza ukuthi uthini ngodlakela lolu.
Into emqoka yile mfuka nkomo angitsho ukuthi ngivumele ngalokwenzakalayo ukuthi izanu iwinile. Eqinisweni engikwaziyo ukuthi izanu akulakhetho engaluwina in a free and fair election. Kodwa ngifuna ukugcona kakhulu inkokheli ze MDC Alliance ngoba yizo engizizwileyo ikakhulu uTendai Biti isimzwile ephuma etshela abantu ukuthi abazukwemukela impumela yokhetho nxa iMDC inganqobanga. Yibuwula obuphindaphindiweyo ukuthi ungumkhokheli uye kuma phambi komhlaba utshela abantu ukuthi singenile ekhethweni kodwa asizukwemukela impumela yokhetho nxa kuyukuthi thina sidlupho lingeneleni ekhethweni. Angithi ukukhetho lingenele ukuthi abantu bekhetha ukuthi bafuna bani. Nxa bengasakukhethanga wena yibuchapha ukuthi uye kuma phambi komhlaba uthi ngangingakhethwanga mina lingavumi. Uvumeleni vele ukuthi uyengena kulolo khetho. Uphambanisile uTendai izigwenxa ziyamlandela ndawo yonke lapho yakhona. sokuthi nga kuthiwa bamncitsha ithuba lokuthi abe khuluma lentatheli izindaba mayelana ngendaba zokhetho ngoba amazwi akhe kawakhi abhidliza.
Amapolisa sikhuluma nje athi ayamdinga yena uTendai Biti kanye lo mnumzana Chiziva. Singabona bebotshwa yini ababili lapha?
Iqinisa ukuthi umuntu obotshwayo umuntu oleqala. Uma kuyukuthi umthetho isisekelo sesiqhuse seZimbabwe iconstitution kunye lemthetho yeZimbabwe nxa ivalulekile ekuthini nxa umuntu engakhuluma amazwi anjengala akhitshwe nguTendai Biti kulicala akusho ukuthi bazamdinga bembophe ngoba wephula umthetho. Kodwa ke lo munye lo ujaha lo owesibili okhuluma ngaye nxa kuyukuthi laye into ayenzileyo yephula umthetho weZimbabwe bazabotshwa.
Umnumzana Mqondo Banzima Gonya yingcwethi kwezombusazwe sixoxelaye ekwelebhilithane. Kusenjalo isigodlo semelika eZimbabwe sethule umbiko sisola isehlakalo sanamuhla njalo sixwayisa abamabandla ezombusazwe ukuthi bakhuthaze abasekeli babo ukuthi baziphathe. Imelika ixwayise njalo amasotsha ukuthi achiyane lokuhlasela uZulu. Abumanyano we-European Union ekade bezehlola ukhetho bathi ukhetho lolu kaluqhutshwanga ngendlela ekhululekileyo ngoba bekulokwetuselwa kwabantu. Kodwa abesadaki bathi lanxa bekulokuthile ungahanjiswanga kuhle vele ukhululekile lolu khetho. Kwabulawayo kona kuye kwaba lokuxokozela njalo abasekeli be-MDC Alliance bezama ukutshengisela besola ukunqoba kwebandla leZANU-PF lona elithole izihlalo ezingu-145 edalele ephalamende kwathi umanyano we-MDC Alliance wathola ezingu-60 amachumi ayisithupha 60. I-NPF ithole esisodwa kwathi esisodwa njalo saya kulunga elizimeleyo umnumzana Themba Mliswa. Kulezi hlalo ezintathu esezisele phakathi kwezi-210 ezingakamenyezelwa ukubana kungobani abanqobileyo. Siye kuntatheli izindaba yethu kobulawayo uChrisa Gandhi. Kunjani kobulawayo CG?
Kobulawayo kathesi kuzithulele nje akula kuxokozela kodwa lapho okuke kwaba lo kudlwangudlwangu endaweni emahofisini awe-MDCT kungani lokhu kugcwele amapholisa labanye labo esihambe sayoza ukuthi kuhambe njani kuthiwa khona amapholisa ngemva kokuthengisela kwabo abangenele ababhaxabula okwabuhlungu abanye bakhona abalimele.
Amapolisa ayakufakaza sekufakazile ukubana ngemva kokutshengisela kwabe MDC Alliance lamhlanje okungenele khona amapolisa lamasotsha kudutshulwe abantu abathathu bafa lanxa nje abanye besithi bedlula khonapho. UZulu wakobulawayo uthini ngalesi sehlakalo?
UZulu walapha uyazilayo ungani wethukile kakhulu sibili ngoba labanye nje abasekela ibandla umanyano we-MDC Alliance bathi hayi inyathelo lele lithethweyo elokutshengisela ikakhulukazi kungakaziwa ukuthi impumela yonke ihambe kanjani kube liphutha kakhulu.
Abaningi abe-alliance bathi kube lokuqilibezela la khona ngapho bakubona njalo mhlawumbe abangayisibo be-alliance uZulu nje jikelele bayakukholwa yini abantu bakobulawayo ukubana kube lokudlelezela kulolu khetho?
Hayi, ngaphaka bakukholwa kakhulu ngoba uzakhumbula ukubana phakathi kwezigaba ezilithumi lambili 12 i-MDC ithethe iZANU-PF ithethe esisodwa kuphela okubangela ukuthi amboni ukuthi bakhona sibili abangatsho njalo ukuthi hhayi bekulokucilibezela ngoba hhayi ngapha kuhambe ngenye indlela.
Aha, hayi siyabonga Chris Jaheli Dala, siza kuthinta njalo kuhlelo lwe-Live Talk.
Hayi, kulungile ntunga.
Aha, Chris Gande intathele izindaba yethu ke bese xoxa la lapho eko bulawayo.
Asamben matuta siyo vota.
Asamben matuta siyo vota. Si votele nkulu.
Nansi isaziso esiqhakathekileyo. Kuqala ngelanga lokhetho ngomvulo phela mhla ka 30 kulinyanga. Istudio 7 iza kwengezelela isikhathi sokusakaza ukuze silazise konke okuyabe kusenzakala mayelana ngokhetho. Phezu kwezindaba zethu eziphuma ekuseni ngo 6 o'clock lezantambama ezika 7 sizabe sesilethulela njalo izindaba emini kusukela ngo 2 o'clock kusiya ku 5 o'clock kusukela ngomvulo khonapho kusiya kumhla ka 7 ngoncwabakazi sizabe sitholakala kumagagasi athi 909 kHz medium wave 15295 kHz la ku 17820 kHz. Kongozelani ku Studio 7 insuku zonke lizwe izindaba eziqotho mayelana ngokhetho lakho konke okwenzakalayo elizweni. I Studio 7 umsakazo wakho abasanda sixhuma umsakazo ngowenu owe Studio 7 silethulela okwenzakalayo eZimbabwe ikakhulu okuphathelane lempumela yokhetho. Ibandla lezanu PF linqobile lithole izihlalo ezingu 145, MDC Alliance 66-0. Sizweni okunengi ku Mavis Gama.
Okwamanje ikhundla kumbe abanqobe kukhetho lokudinga abameli ama-parliamentary elections sesityelwe ngabanqobile abayi 207 kusele abathathu lezike laba kungabe Harare, indawo zeHarare ezintathu, ama-constituencies amathathu aweHarare. Phakathi kwalaba bantu abayi 207 kulothole isikhundla emele i-NPF uMasango Mathambanazo, yena nguye onqobe ku-constituency yeKwekwe Central. Bese kusithi uThemba Mliswa yena uthole ese-Norton. Bese kusithi ezisalayo abasalayo iZANU-PF ithole 145, kuthi MDC Alliance ithole 60 seats. Lake ngama-seats alabo abanyundisa ukhetho lokudinga abameli bekumele ngaye sekuphelile lokhu ukuthi basitshele bonke ndawonye beyi 210 abazamela ama constituencies zangu 210, kodwa kulamathathu alokhe esalindelwe engawe Harare. Nanxa ama commissioners engathandanga ukusitshela ukuthi eHarare kwangkhona ngapi kwendawo, silindele ona lawo. Phezu kwalokho njalo silindele ukuzwa impumela yokhetho lukamongameli. Izakhumbula balalela ukuthi ngaphambilini abezeki bebeke batshengisa ukuthi bafuna ukuthi batsho impumela le lamhla, kodwa kuthe ngokuqeda kwabo ukusitshela impumela yabameli esithe sabathola khathesi basesithi hayi bananzelela ukuthi umthetho uyabakhuthaza ukuthi babize abameli balabo kade benyintisa kulolu khetho lwama-presidential beyi-23 bangamashumi amabili lantathu. Kusitsho ukuthi abazobamela ama-polling agents abo kumele abuye. Abanye sebebuyile la ukuthi bezokhulumisana labezeki babonisane, bese kukhangelwa layani amafomu kade kubhalwa khona impumela yokhetho ward inye ngayinye, esingathi thina athiwa ngama-V11 forms. Bese bebona ukuthi bayawelelana na, kungakho-ke kuke kwamiswa ukuthi uZulu atshelwe impumela yokhetho lukamongameli. Bathe bona nxa kungahamba ngendlela bengasitshela, bengatshela uZulu, bengazisa uZulu engxenye kusasa. Kodwa-ke isikhathi sesekhona, njengoba emthethweni abezeki kumele babe sebeqedile ukukhipha impumela yonke ngemva kwensuku ezinhlanu ukhetho luphelile. Kusitsho ukuba mhla ka-4 kulapho kumele babe sebeqedile konke. Silindele ukuthi sithole impumela yokhetho lwabongameli ukuthi ngubani onqobileyo
kulokhu kugijimisana khonapho-ke eHarare phakathi kwabantu be-MDC Alliance lamapolisa kanye namasoja
Ngamafichani kuhamba njani?
Ye, kube lokugijimisana kungendaba yayena le indaba yempumela zokhetho ukhanya abe MDC Alliance kakhulu bengajabuliswa yilokho okwenzakeleyo. Bekhona bathi bona inombolo ezibethiweyo ngabezeki leza abazitholileyo lapho behlanganisa bekhangela ama polling stations wonke ngoba kusuka ku ward bese kusuka ku polling station lapha avotele khona bese siya ku ward bese siya ku national lokuza national zeki national command center bakhanya beloku bengajabuliswa yizinombolo zangkhona eziphumileyo kungakho ke wabuya ontanga abasakhulayo babuya befuna ukuthi bazengena lapha okule national zec command center khona kulapho kuqale khona ukugijimisana phakathi kwamapholisa labasakhulayo laba kwase kusithi sekulaphaya kwase bebizwa ke abakubutho babuya baxotshanisana nabantu labana kwakhala imbhobho hayi bekukubi sibili abantu begijima ndawo zonke ngikhuluma kanje abantu bebexotshwa edolobheni ukuthi abephume umuntu wonke bekuthiwa kahle ahambe.
Intatheli zindaba yethu uMavis Gama ubexoxa ke lapho lo Gibbs Dube. Kulife Talk sikhuluma ngempumela yokhetho lizwile ibandla lezanu PF selinqobile kukhetho lokuthi ngamalunga edalele parliamente impumela kamongameli kayiketulwa njalo kube lokutshengisela kwabulawa abantu abathathu ngamasosha lamapholisa eHarare. Thumelani text message kunombolo ezithi 001 202 465 0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Iningi lesizalwane zeZimbabwe ezihlala emazweni aphetheya belithe amehlo nhlo ekhaya kukhetho. Umnumzana Michael Ndiweni isiphathamandla senhlanganiso yebulawayo Vendors and Traders Association ube ngomunye obe kumanyano wenhlanganiso ezizimeleyo ebezisazisa uZulu ngokwenzakalayo ekhaya ngenkundla zokuxhumana ebulenjini njalo beqoqa izehlakalo ezenzakale ngalesi sikhathi bephansi komanyano we-election situation room. Undiweni uxoxa lo Chris Kande we-Studio 7 ekobulawayo.
Ibizo ngiyo Michael Ndiweni. Ngunhlanganiso okuthiwa yibulawayo Vendors and Traders Association. Ingihlanganiso yabantu abasebenzayo khonapha kobulawayo. Lapha ngingumsekeli kagcina isihlalo we-election situation room. Kuyinkundla lapho esikhangele khona indaba zokhetho nje lolo lweZimbabwe lika 2018.
Njengoba ngendlela elikhangele ngayo lokuphume njani kuhambe kahle.
Thina kakhulukazi besikhangele amalungiselelo okhetho besithi ngesikhathi esithi pre-election period. Sikhangele ngomhla okhetho sikhangela sokwedlula ukhetho. Sikhangela kakhulu izinto ezenzakalayo kulungiselelo ukhetho ukuthi amabandla aziphatha kanjani. Izekhi yona ilungiselelo okunganani lokunye nje okungasekela ukhetho uzoluhambe kuhle. Besile inkundla yethu ke ithatha imbiko evela ebantwini kumbe ngathi abantu abalokutsho kumbe abakhangele ezokhetho kumbe umuntu nje kazana ole ndaba lokuthi ukhetho luhambe kuhle. Unjalo besile amafoni esithi ngama toll free abantu abesifonela khona then sifaka ke imbiko evelayo ebantwini sifaka ku platform esithi i-triage. I-triage le besisebenzisa ukuthi sihlanganise imbiko yonke le enye siyilandele njengokuthi kungaba nombiko wokuthi kuye lo mbiko owodwa enganika njengomzekeliso owenzakale eMathebeleni South eKafusi primary school athi maybe polling station kodwa sekuvota wathi khona na isimuve yaku eKafusi secondary ukutshengisela ukuthi abantu babe lokhu kwa-confused imbijana balahleka. So kunjalo ke siyafonela izekhi sithi izekhi lento enje eyenzakalayo wena uthini ngayo. Okunye futhi esikhangelayo ukuthi ukuthi amabandla bekungamelanga campaign sokusele 24 hours ukuthi ukhetho luqalise. Siyazile ke amabandla kade campaign njengabo zanu PF zanu ya i-campaigner yafika yagida phambi kwendlu ka candidate we MRP esibona intimidation. Sizwile awu MDCT lawo MDC Alliance bephosa ama ama pamphlets abo ekuseni kuzavuka kulukhetho emaduzane ngapolling station okuthi sibaba becampaign asibonile imbiko ku WhatsApp lakubo Facebook ama videos ama parties ecampaign khona okunjalo ke besithi ma candidates wabuze si candidates bone so campaign uyakwazi na ukuthi akuvunyela umthetho wona uthi sikhumbuzane nama candidates ngoze ukuthi kwathendela umthetho okhethelo hamba endle eqondile.
Manje njengoba usitshela ukuthi belibuthelela imbiko evele endaweni ezithiyeneyo, ungasitshela ukuthi abe diaspora bona lienelisile na ukuthi libaphe kade kuphuma njengoba bona bebethi indlebe befuna ukuthi?
Ye, besila ama press conferences besiwenza sikhulumisana laba udiaspora, sisebenzisa inkundla ezinjengabo abasebulenjini engaziqamba nxa kungala problem ngeziqamba ezinye ezinjengabo site ebe iyo i-live streamer ama press conferences ethu sibize labo lezindaba bakhona phakho kubulawayo abanye bakwazi live stream online amaredio nje achiyechiyeneyo.
Bona-ke abakudiaspora belisenelisa na ukuthi lithathe labo umbiko yabo ababeyethula?
Ye, ye, njengayizolo nje ntambama sathola umbiko esawugcwayisa kuthiwa abantu babona amalokhuza amasosha lemota zamapholisa zamanzi ama-water cannon edluladlula besithi bafona abantu abasezimbabwe bona besemazweni sizama ukuthi sikukhangele sizama ukulandela kodwa sithole ukuthi impiko yangikhona eminye engxenye yabe ingaqondanga kakuhle besisachwayisa sikaverifya ukuthi impiko sibile qondileyo na kodwa engakusho ukuthi ama-toll fees la enzele abantu abasezimbabwe ukuthi basifonele kodwa nxa kulo muntu ongaphandle kwelizwe besile WhatsApp platform labade ngafaka khona umbiko wake kuplatform yethu ye-WhatsApp.
Umnumzana Michael Ndiweni isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association obengomunye obekumanyano wenhlanganiso ezizimeleyo obusazisa uZulu ngokwenzakalayo ekhaya ngenkundla zokuxhumana ebulenjini njalo beqoqa izehlakalo zokhetho phansi komanyano we-election situation room.
Namhlanje yaqhutshwa umoya uthandaza Nkosi yami
yacela
ngiyacela manihambe kanye nawe Nkosi
kanye nawe
kanye
nawe
nawe Nkosi
yami
Mangihambi mihla yonke kanye nawe Nkosi
yami
Angifune yami ndlela mayiphele intando
yami
Mangihambe mina
wonke
kanye nawe Nkosi
kanye nawe
Kanye nawe Nkosi
yami
mangihambe mihla
yonke
kanye nawe Nkosi
angifisi
yoni mfuyo yize kimi Nkosi
yami
nicelile hela
seqiba ke uhlelo ngale yongoma yokholo kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili amapolisa lamasotsha adubule abulala abantu abathathu ekutshengiseleni kwabasekeli bomanyano we-MDC Alliance eHarare namuhla besola impumela yokhetho besithi kube lokuqilibezela. Ibandla lezanu PF yilo elinqobe kukhetho lokudinga amalunga edale lephalamende ngemva kokuthola izihlalo ezingu 146 kwathi umanyano we-MDC Alliance wathola ezingu 660. Kwanele mthwakazi omuhle lingayikatshana luyalandela uhlelo lwe-Studio 7 Live Talk. Impumela yokhetho lukamongameli iza kuza iloba namuhla kumbe kusasa. Kwanele.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.